Zvatinoona mapurogiramu kana zvirongwa chiri kuitwa ichi chekudzivirira HIV zvinhu zvakakosha chose pamusana pekuti HIV ichakati wandei especially musouthern Africa zvinosanganisira vana Zimbabwe, Zambia, South Africa nenyika dzakadaro. Saka kuti chirwere chisaramba chichipararira mazvirongwa zvinoita kuti chidzivirirwe zvinokurudzirwa chose.
Asi tiri kuonawo rimwe dambudziko guru apa nderekuti jekiseni rinenge riri kudhura zvakanyanya. Zvinenge zvichikonzerwa neizvi?
Chinoita kuti rinyanye kudhura Blessing inyaya yekuti kugadzira iyo majekiseni iwaya zvinotora nguva, research inenge iri involved kuti pazova nemishonga semajekiseni iwaya ekudzivirira HIV panoda mamillions, sometimes mabillions of dollars. Saka vaya vanenge vachigadzira mishonga iyoyo kana mapharmaceutical companies vanogadzira mishonga iyoyo vanofana kuti vakwanise kuwana mari yavakaisa muresearch for starters and then kuti varambe vachigadzira jekiseni iroro. Uyezve in terms of demand, it's not all parts of the world kwakazara chirwere cheHIV, saka hapana that shared cost structure. Saka zvinozoita kuti vashoma vanenge vachinida vari at high risk vange vachitarisiwa kubhadhara mari yakati wandei.
Asi tichitarisa kunwa mapiritsi nekubayiwa jekiseni, pane zvakakosha here pajekiseni zvichienzaniswa nemishonga iripo?
Chisiyano chiripo Blessing ndechekuti mapiritsi sezvatinoziva munhu anofanira kurangarira kutora mapiritsi especially atina weye zvinezvo tinenge uchimwa zuva nezuva. Saka pane risiki kana dambudziko rokuti vanhu vanokanganwa kutora mishonga iyoyo. It becomes a burden sometimes, and sometimes people take things for granted or they get into my situations kana kuri kutravela wokanganwa mishonga. Whereas jekiseni iri kana waribayiwa kana riri 2 months, for 2 months you don't have to worry too much. Kana riri 6 months, the same thing. Saka ndo a big advantage in terms of compliance kana kumeka sure kuti vanhu vari kutora mishonga sezviri kutarisirwa.